Siti ini ya ikuenderera mberi ndofunga ini zvatosvika pagiya rakatomarara nekuti vice president wedu vanonzi Sister Tsvangirai vanga vari matron ku St Mary's Clinic vasuspendwa saka vashandi vari kutovava vari kupenga vari kutoti hano kusvikira adzoserwa takutozoita takuzoita down tools izvezvi nekuti hazvina kumira zvakanaka saka hapana kuti mumira zvakanaka.
Chamboitika chii chakonzeresa kuti vanhu vasvike pakushatirwa zvakadari?
Nhasi vaita meeting ne mamwe maunion asi relevant asina vanhu vakasiya union yedu kuti tidiscuse nezve way forward ndipo pavaronga nyaya yekuti vadzinge vice president wechitungidza munisipa wekazunyeni.
Zvikonzero zvapiwa pakumbovamisa basa ndezvipi uye vange vaitei?
Ndivo vice president wechitungidza munisipa workers union saka ivo ndi sister in charge pa St Mary's Clinic saka kanzu riri kuti takaona kuti pa St Mary's Clinic panga pa pasingashandwe vanhu vanga vachiuya vakangogara panaanga achishanda saka iwewe toda kutiwo watakutimbosuspenda sezvo uri sister in charge toda kuziva kuti sei vanhu vanga vasingashande.
Izvi zvaitika paSt Mary's chete here kana kuti zvaitikawo kune dzimwe nzvimbo muchitungwiza menyu?
Izvi hazvina kuitika paSt Mary's chete. Makiriniki ose ari 4 ekanzuru vashandi vaese havana kunge vachishanda vakanga vari pasiti ini vese asi vangonanga sister in charge mwe chete nekuti ari muunion. Evictimization yakakura kwazvo yatoda kutorera matanho kuna vakasu. Nekuti vakagara vataura kare through deputy wavo anonzi Chirodza kuti ambuya ava toda kuvagadzirira size yavo nemhaka yekuti vanotaurisa muworks council.